Chitsauko 7. Izvi ndizvo zvandakaratidzwa nachangamiri yeJehovha. Panguva yakanga yava kumera mbeu dzakapedzisira kudyarwa, iye akaita kuti pave nemhashu dzakawanda. Idzi imbeu dzakazodyarwa uswa hwamambo hwekupa zvipfuwo hwachekwa. Mhashu dzacho padzakapedza kudya zvakamera munyika, ndakati, "Changamiri yeJehovha, varegerereiwo. Jakobho angapona here? Haana simba." Saka Jehovha akabva achinja pfungwa dzake. "Hazvichaitiki," akadaro Jehovha. Izvi ndizvo zvandakaratidzwa nachangamiri yeJehovha. Changamiri yeJehovha akataura kuti pave nechirango chemoto. Wakaomesa mvura yakadzika, ukaparadza chikamu chenyika yacho. Ndakabva ndati, "Ndapota changamiri yeJehovha, regai kudaro. Jakobho angapona here? Haana simba." Saka Jehovha akabva achinja pfungwa dzake. "Izvozvowo hazvichaitiki," akadaro Jehovha. Izvi ndizvo zvaakandiratidza. Jehovha akanga akamira parusvingo rwakavakwa pachishandiswa tambo yekururamisa mudhuri, uye ainge akabata tambo yekururamisa mudhuri. Jehovha akabva ati kwandiri, "Amos, uri kuonei?" Ini ndikati, "Tambo yekururamisa mudhuri." Jehovha achibva ati, "Ndiri kuisa tambo yekururamisa pavanhu vangu vaIsraeri. Handichavaregereri. Nzvimbo dzakakwirira dzaIsaka dzichava matongo, uye nzvimbo tsvene dzaIsraeri dzichaparadzwa. Uye ndichauya kuzorwisa imba yeJerobhoamu nebakatwa." Amazia muprista wekuBheteri akatumira shoko kuna mambo Jerobhoamu weIsraeri achiti,
"Amos akupandukirai pakati pevanhu veimba yaIsraeri. Nyika yaneta nemashoko ake ese. Nekuti Amos ari kuti, Jerobhoamu achaurayiwa nebakatwa, uye Israeri achatotapwa obviswa munyika yake."
Amazia akabva ati kuna Amos,
"Iwe muoni, enda, tizira kunyika yeJudha, utsvage zvekudya zvako ikoko, woprofitira ikoko. Hauchafanira kuprofita muBheteri, nekuti inzvimbo tsvene yamambo, weimba yeumambo."
Amos akabva apindura Amazia achiti, "Ndakanga ndisiri muprofita, uye ndakanga ndisiri mwanakomana wemuprofita, asi ndaiva mufudzi, uye ndaishanda muminda yemionde. Asi Jehovha akandibvisa pabasa rekufudza makwai, uye Jehovha akati kwandiri, enda uprofite kuvanhu vangu vaIsraeri. Zvino chinzwa shoko raJehovha. Uri kuti usaprofita zvakaipa nezvaIsraeri, uye usazivisa mashoko asina kunaka pamusoro peimba yaIsaka. Saka zvanzi naJehovha, mudzimai wako achavafambi muguta. Vanakomana vako nevanasikana vako vachaurayiwa nebakatwa. Nyika yako ichagovewa ichiita zvekuyerwa netambo. Uye iwe uchafira munyika isina kuchena. Uye Israeri achatotapwa obviswa munyika yake."